zvino manheru ano tinoda kuvaisa munyika yekumusha kwavo ishinga varopafadzi zvino mangwanani ano tanga tiine mibvunzo nemhinduro ini zvangu tava nechitsama chayo ndatanga ndokutarisa kuda kuma 9 o'clock ndokubuda na 2:30 ndanga ndichiine homwe yakazara mhando dzese asi pamwe tinogona kusvika kwairi vhiki rinouya pachiine yakawanda iri kumusoro kuno yandisati ndamboona nazvino tichasvika kwairi nekukurumidza kwatinogona ndinoimba hama Tom vachagara pamwe nesu vhiki rinouya uye saka tine vaparidzi vakawanda pano kana mumwe wedu akashoshoma tinongosvetukira kune anotevera saka isu aka ndiko kekutanga kangu kuva nerumutsiro rwemhando ino kwemakore manomwe makore manomwe apfuura vhiki rino riri kuuya ndakaita rumutsiro rwangu rwokupedzisira pano patabhanakeri dzakanga dziri shumiro dzekunamatira vanorwara ndinobvuma kuti takava nemhomho huru nezvinhu kusvika 100,000 asi handisati ndambova nenguva iri nani ndichangobva kuva nenguva yakanaka manhero apfuura ndakanga ndichingorwera rute sebhiza riri kudya clover hamarit tichiva nenguva yakanaka kwazvo ishe vakatiropafadza vatiropafadza nhasi kusvika tatopotsa taputsira imba pasi zvinonzwika semusangano wekare womumusasa kuputsira imba pasi hazvisi here asi tava nenguva yakanaka ishe vatiropafadza tinotenda kuti vachadaro manheru ano mimwe mibvunzo yakakosha zvikuru yatakurukura mangwanani ano mimwe yacho iri pazvidzidzo zvebhaibheri zvakadzika zvino chishanu chiri kuuya ichi pachava nemharidzo yekurovererwa manheru echishanu chiri kuuya ichi ishe vachitendera tichamuendesa kumuchinjikwa tomuona achirovererwa tomuisa muguva uye tomuchengeta imomo manheru emugovera asi svondo mangwanani pashumiro yepakubuda kwezuva paeaster tichaedza kumuburitsa tokuratidzai kuti anoratidza sei zvaari ivai makanaka chaizvo mushure meizvozvo kana ishe vakatibvumira kuita shumiro huru yekupodza hazvingadaro zvingave zvakanaka kwazvo pamwe towana jimu yechikoro chesekondari kana chimwe chinhu tongounganidza zvimwe zvezviuru zvishoma zvevanhu uye tova neshumiro huru yekunamatira vanorwara tozviisa mubepa nepamaredhiyo nezvimwe zvakadaro kazhinji vanhu vanosvika zviuru zvakawanda kana tikava neshumiro yekunamatira vanorwara ndiko kudanwa kwangu kunamatira vanorwara ndakava nechiitiko chinoshamisa nenzira iyoyo uye ndinotenda kuti ishe vari kugadzirira zvino chikonzero vakandibudisa kubva mumunda uye vakandigadzika pasi ndinotenda kuti inguva yerangariro yavo makore manomwe vachasimudza chimwe chiyero toenderera mberi zvishoma kana muvengi akauya semafashamu vakati ndichasimudza chiyero chinopikisana naye manheru ano ndinoda kuverenga semusoro wedu wenyaya kana kuti serugwaro uye zvino tine shumiro yerubhabhatidzo tichingopedza handisi kuzotaura kwenguva yakarebesa manheru ano ndanga ndichizvitaura manheru ega ega uye ndokupai maawa angangoita 2.5 ekugara ipapo chitarafu asi ini ini handikwanisi kuita izvozvo manheru ano nekuti ndine vakawanda vekubhabhatidza zvino mangwanani easter mushure chaimowo meshumiro yepakubuda kwezuva kuchave nerubhabhatidzo rwemumvura pano patabhanakeri zvakare rubhabhatidzo rwemangwanani easter vachange vachibhabhatidza manheru ano tiri vabhabhatidzi nenzira yekubhabhatidza tinongofanira kuva mumagwaro ndizvo zvoga hatisi chaizvo mabhaptisti asi magwaro tinotenda murubhabhatidzo rwekunyudza mumvura uye zvino kana usingazvitendi nenzira iyoyo zvichiri zvakanaka asi tinozvitenda murubhabhatidzo rwemumvura rwekunyudzwa mumvura zvino herino gwaro randanga ndiri rakauya kwandiri kwemakore nemakore makore mana apfuura pasina nguva zhinji dzekukundikana ndaigona kutora bhaibheri raivhurika pachitsauko ichi uye ndizvo handina kuzviziva kusvika nguva pfupi yapfuura zvashanda kusvika pakupera chaiko kwemharidzo ino manheru ano vhiki rinouya tinogona kudzokera muna Genesi kana kumwewo hatizive kwatichaenda vhiki rino rinouya sekutungamira kwashe asi manheru ano pandakarwara pano imwe nguva yakapfuura ndakanga ndisiri kurwara ndakanga ndakangoparara parara muviri ndakangogara kwemaawa ndakagara mumitsara yemunamato kwemazuva masere neusiku ndisingabvi papuratifomu ndaidya chikafu changu uye ndikaita zvekurara papuratifomu zvino ndakati ndave kuzonamatira munhu wese kana ndikakwanisa kudaro zvino pandakabva kwaiva nevanhu 28,000 muguta vaifanira kunamatirwa 28,000 zvino ndizvo zvakarehwa nemapepanhau vese vaivepo pabepa nawo parakataura kuti vaivepo Jonesboro Sun. Zvino tevere izvi. Takava nenguva inoshamisa. Ndipo apo mapofu, matsi, mbeveve, zvirema nezvimwe zvose vakapodzwa. Zvichitanga kuparara kubva ipapo kutenderera pasi rose. Zvinoshamisa. Munogona here kuzvinzwa izvozvo? Hamugoni? Oh, hongu. Mwari havagadzirise zvinhu nezvigamba. Vanozvipodza. Ndizvozvo chaizvo. Vanozvipodza. Zvino, ndinoda kudzokera zasi ikoko, ndonoita mumwe. Izvozvo zvingangova. Takakanzura musangano uko kuMemphis rimwe zuva, uko kwatakava neChurch of Christ, kana kwete church, kana The Youth for Christ, yaizotsigira nemari Memorial Auditorium huru kuMemphis. Zvino, mweya mutsvene wakati, uya kumba, saka epano pandiri, handizive. Vakambowana Firipi murumusiro rukuru imwe nguva, vakamuudza kuti aende kugwenga kunoparidzira murume mumwe chete, akaenda kunze ikoko, ndizvozvo. Akasiya rumusiro parwaipisa chaipo. Ndizvozvo. Ndizvo chaizvo. Tinofanira kungoita zvinotaurwa naMwari kuti tiite. Zvino, ndiJoshua chitsauko 1. Muchiratidzo chekuenda kuIndia. Zvino, mose munoziva nyaya yacho pandakadzoka kubva kuAfrica. Ndakanga ndakagara padivi pemubhedha mamwe mangwanani. Zviratidzo zviya. Vangani vakambova mune mumwe wemisangano yangu yekunamatira vanorwara, ngationei maoko enyu, chokwadi. Munoona kuti zvinoratidza sei zviratidzo. Vangani vaive pano pandakangova neshumiro yehusiku yekunamatira vanorwara pano, munorangarira nguva iyoyo. Yakanga yakazara kwese kwese kunze uko muchivanze, uye kuchinaya nekungoenderera. Mumwe musikana akauya kumusoro kuno ari muwiricheya, akanga achishanduka kuita choko kubva muchiuno chake zvichidzika zasi, akaoma mitezo. Akanga akagara ipapo kwemakore, mweya mutsvene wakamuudza zvese pamusoro pezvaakanga aita. Nezvaakatadza kuita. Akati, kana Mwari vakandipodza, ndichaita izvozvo. Ndikati simuka nemuzita raIshe Jesu. Zvino hoyo achienda achifamba achibuda muchivakwa semunhu wese. Maona. Ndicho chinhu chinoona kuti chii chiri kukonzera dambudziko. Unofanira kuwana chikonzero usati wawana mushonga wacho. Nguva dzose. Saka, hatidi kutanga nekunamatira vanorwara, nokuti zvino ukatanga kuridza tenda chete, tingazogadzira mutsaro wekunamatira. Asi, zvino tinoda kutaura zvishoma pano. Uye zvino kuti ndipedzise kukuudza chiratidzo ichi. Ndakachiona chichizaruka pamberi pangu. Zvino mumwe murume akauya kwandiri, akanga aine mapepa. Zvino akatora mapepa iwaya akati, sezvo wanga uchifunga pamusoro pezvichava ramangwana rako, zvino akakanda saizvozvo, uye akakwira kumatenga. Ndakatozvinyora ipo pano muBhaibheri, sezvazvingori zviri umo mudombo repakona, nezvaizoitika mumazuva ekupedzisira. Uye munhu wese anoziva kuti chaiva chii ichocho, chaingova chiri shoko chairo. Zvichangova saizvozvo, akati, ramangwana rako rakajeka. Zvino akati, pawakanga uchifunga nezvedambudziko rawanga uinaro, zvose izvozvo zvichapera, hauchazovi naro zvakare. Akabva ati, chimwe chinhu. Akati, wanga uchinetseka nezvekuti ungaita sei shumiro dzako. Munhu wese aigara achindiudza kuti Oral Roberts ainamatira 500, ini ndichinamatira 2, asi handisi Oral Roberts. Mwari vakandipa shumiro, vakapa Oral imwe. Chero chii zvacho chinoitwa naOral, anongovapfuudza oisa maoko ake pavari saizvozvo. Ndiyo nzira yaakaudzwa naMwari kuti azviite nayo. Ndinofanira kumira, ndonyatsoongorora nyaya yacho yese. Unofanira kutarisa shamwari. Chinhu chine njodzi. Rangarirai, ko kana Mwari vakaisa chituko pamunhu kuitira chimwe chinangwa, kuti chiite chimwe chinhu. Zvino hepanoipoya muprofita obvisa chituko ichocho pamunhu, asi hazvo vasati vazviita. Zvino unenge wava mudambudziko naMwari. Tarisai kuna Mozisi, munhu wedu atiri kutaura nezvake manheru ano. Mwari vakamuudza, enda zasi unotaura nedombo. Akaenda akanorova dombo, asi Mwari vakashanda naMozisi. Tarisai Erisha muprofita uya wechidiki, muchinda wechidiki akatanga kuita mhanza. Vana vadiki vakatanga kumuseka vakati, nyamhanza, sei usina kukira kumusoro? Zvino muprofita iyeye akagumbuka, akatendeuka ndokutuka vana vadiki ivavo muzita raShe. Uye zvitsere 2 zvakauraya vana vadiki 42 vasina mhosva. Zvino haugone kuti hunhu hwemweya mutsvene. Asi aiva muprofita akanga agumburwa, zviro kwazvo. Unofanira kungwarira. Tarisa Johane pane imwe nguva akati, todana moto here kubva kudenga kugovapisa. Jesu akati, hauzive kuti uri mhando yemweya wakaita sei. Munoona, unofanira kungwarira. Famba zviri nyore, uye zvishoma nezvishoma. Tarisa zvinotaurwa nemweya mutsvene kuti uite. Mumwe mudzimai wechidiki akauya kumba kuno nguva shoma yapfuura. Akanga anamatirwa zvakanyanyisa kusvika azodzwa ka50 ndinofunga. kuti zvese zvakaitika sei. Ndakanga ndamunamatira ipapo, asi ndokugara pasi mukamuri mamwe mangwanani. Apo mutumwa waJehovha akauya pedyo, akatanga kutaura naye ndokumuudza zvaakanga aita uye chimwe chinhu chaakanga achengeta mumweya wake akanga ainacho imomo kweose makore masere iwayo. Haana waakamboudza. Chiremba wepfungwa akatadza kuzvibudisa maari. Zvino akatopotsa afenda, akawira pasi ndokutanga kuchema. Ini ndikati, iwe enda unogadzirisa izvozvo uye Mwari vachakupodza. Ndizvozvo akaenda akanotora murume wake akagadzirisa chinhu chacho ndokudzoka zvakare. Achakapora nhasi uno. Vangano vanozava ndiri kutaura nezvake muchivako. Vazhinji venyu munoziva chokwadi. Ndinofunga kuti kana ndisiri kukanganisa, mudzimai wacho anogona kunge akagara pano zvino. Chaive chinhu chinonyadzisa zvikuru, asi Mwari vakaita basa racho. Zvino munoona, kunamata kwese, kudzana-dzana kwese, kudzinga mweya yakaipa kwese, aichengeta chivi mukati-kati pakadzika mumwoyo wake. Chaaisada kuudza chero ani zvake chaakanga aita. Asi mweya mutsvene wakazarura chakavanzika chemwoyo wake, akaenda akanogadzirisa. Ipapo akabva achena. Mwari havazoropafadza pamusoro pechivi, unofanira kugadzirisa kutanga. Ndizvozvo. Zvino, uye mune izvozvo zvichienda mberi, hama Roberts vakandiudza vakati, sekungotungamirwa kwenyu. Zvino vakandigarisa pasi kuDurban, South Africa, uko kwatakava nevanhu 100,000 mumusangano. Musangano wokupedzisira takava ne 30,000 vakatendeuka muzuva rimwe chete pavakaona zvakange zvaitwa naShe, maitiro avakaita mabasa makuru ane simba. Zvino ipapo zvadaro, ndakanga ndakagara kumashure ikoko zvakare, akandiratidza rimwe boka revanhu rakafanana naro. Akaratidza boka iroro revanhu richipfuura richienda. Zvino akanditendeudza neuku. Zvino mutumwa akaburuka nechiedza akachivhenekesa. Ndakangoona makungwa evanhu uye vaiva maIndia akapfeka mbatya dzechiIndia. Akandiudza akati, zvino ndakaona mutumwa achiuya pedyo pedyo. Zvino ndakati, vanhu ava ndivanaani? Zvino iye mumwe mutumwa akanga akamira neni, uyo wamunoona kumashure uko mumufananidzo. Zvino iye akaswedera pedyo neni akati, kune 300,000 veavo vari mumusangano iwoyo. Zvino zvinyorei mubhaibheri renyu uye mozoona zvichava ripoti yacho. Kana ndadzoka kubva kuIndia, panenge paine vanhu 300,000 vachange vari pamusangano ipapo panguva imwe chete. Ndiri kutarisira vanhu 100,000 vanotendeuka panguva imwe chete. Maona, ndicho chinhu chega chichamisa mafambiro ecommunism zvino. Apo 40 kubva muzana veIndia vatovi makomunisti. Tarisai, kana chechi, ndinotaura izvi neruremekedzo, kana chechi isingakwanise kubudisa chimwe chinhu kunze kwokuverenga, kunyora nemasvomo nedivi rezvepfungwa reevhangeri, maIndia aparara. MaIndia sevagari vomuAfrica vanofanira kuona simba ramwari richiratidzwa. Munoona, vaitumira mamishinari ikoko kwemakore 50 muAfrica. Zvino pakazouya vacho vainzi maKristu, vakanga vakatakura chimupunzo chidiki chevhu pasi peruoko rwavo. Handiti mumishinari akavaudza, handiti pamusoro pekupodzwa vakawana kupodzwa kubva muchimupunzo, kwete kubudikidza nechimupunzo, kubudikidza naMwari. Mwari havana kuita hanya nekusaziva kwavo. Asi pazvakasvika panzvimbo yavaifanira kupodzwa, mumishinari akati, oh, zvinhu izvozvo mazuva azvo akapfuura. Takazviwana izvozvo museminari. Nona, zvakatopfuura kare, hakuna chinhu chakadaro. Zvinoka, aitakura chimupunzo chake kuti apodzwe. Ndakamuudza kuti Mwari wacho chaiye aitaurwa nezvake nemishinari ndiye aiva mukuru wekupodza kwese, ndokuzviratidza kwaari papuratifom. Vakabva vagamuchira Kristu ndokubuda vachipinda mumasango neikoko. Mumwe womachinda kunze uko akabuda kunze, ari kubhabhatidza vanhu vangaita 1,000 pavhiki pari zvino. Vagari vemo pachavo. Ndicho chimishinari. Mwari vari kuita basa rechimbi-chimbi chairo. Vangani vanonzwa The Wings of Healing, Chiremba Wyatt nevamwe, uye shamwari yangu yepamwoyo Raymond Hoekstra. Honguka akaparidza ipo pano patabhanakeri. Raymond Hoekstra akaenda kuEast India kumusoro uko, uye akava nerumutsiriro, uye akava nezviuru zvevanhu vakatendeuka ikoko. Munoona zviri kuitwa naMwari? Oh, tarisai pane. Regai ndibvunze, nditaure izvi. Regai ndikupei mufananidzo. Pano hechino chimwe chiyero, hechino chimwe zvechiyero, uye hechino chimwe zvechacho. Zvino zasi pano ndipo pane chechi yezita. Zvino kumusoro kuno heino yakanakisisa, ndipo patinofanira kuva pedyo chaipo nedenga, uko masimba aMwari ari kudzudzira pasi. Zvakanaka, madonhwe aro pane ichi anodonha achinosvika kune ichi, obva adonhera kunosvika kune ichi. Ichi ndiyo chechi yezita inongoenderera mberi pakupupura kwakangotonhora bedzi nekakuita ketsika. Ndiyo chechi yezita. Vanongowana madonhwe mashoma-shoma chaiwo. Chechi inotevera kumusoro kuno, Full Gospel, inowana mamwe emaropafadzo, asi vanotsaukira muzvitevedzwa. Kana tichizosimuka kupinda muchiyero chinotevera ichi tisati tatombova nekubvutwa, chaizvo izvo unofanira kukwira mune ichi tisati tatombova nako, uye ichokwadi. Zvino, uye muzvinyore mubhaibheri renyu, havasati vambondiudza chero chinhu, hapana kubvira ndichiri mwana Zvino shongwe yemoto iyoyo uye amai vangu chaivo vakagara kumashure uko zvino vaine makore 15 ekuberekwa pandakazvarwa vakavhura window duku zvino mutumwa waJehovha akapinda nokumira ipapo kuti kubva panguva iyoyo kubva pandichiri kuyeuka haana kumbobvira ndiudza kana chinhu chimwe chete chaive chisiricho uye hepano pandiri muguta chairo randakaberekerwa uye ndikakudzirwa vamwe venyu mese vatorwa tsvagai nemuguta rose uye bvunzai chero munhu kana paine chinhu chakambotaurwa muzita rashe kunze kwezvakaitika chaizvo sezvachakataura saka ndinoziva kuti chakanaka munoona ndimwari zvino uye pakupera kwacho pakupera kwechiratidzo ichocho ndakaona bhaibheri rangu richiuya kwandiri zvino rakavhurika kuna Joshua 1 uye zvagara zviri mberi kwangu kungoti handikwanise kubva pazviri uye manheru ano ndinoda kuzviverenga nokuti zviri kutora vana veIsraeri kuenda mhiri Joshua mutungamiri mukuru zvadaro tichadzokera muna anumeri uye totora chidzidzo chedu uye tobuda nacho mumaminitsi 20 kana 30 anotevera kana chimwe chinhu chakadaro tichava neshumiro yerubhabhatidzo zvino iyoyo tinoiita unogona kuigadzirira zvino nyatsoteererai tichiverenga Joshua 1 mushure mekufa kwamozisi ndipo patakazvisiyira manheru apfuura ndizvere mozisi takasiya mozisi kupi akamira pachikomo achibhabhaisa vanhu vake uye akanga ava kuda kufa akarara ipapo zvino akatarisa zvino herino dombo rakamira pedyo naye akangokwira pamusoro pedombo ngirozi ndokuuya dzikamutakura kuenda naye zvakanaka mushure mekufa kwamozisi muranda wajehovha zvakaitika kuti jehovha akataura naJoshua mwanakomana wanuni muranda wamozisi mozisi muranda wangu wafa zvino simuka iwe uyambuke jorodhani urwu iwe navanhu ava vose munyika yandichapa kwavari kunyange kuvana vaisraeri nzvimbo imwe neimwe ichatsikwa netsoka dzenyu ndakakupai iyo sezvandakataura kuna mozisi kubva murenje uye kusvika kurebhanoni iri kusvikira kurwizi rukuru yufuratesi nyika dzose dzevaheti kunyange kusvikira kugungwa guru kuenda kumavira azuva ndiyo nyika yenyu hakuna munhu uchagona kumira pamberi pako mazuva ose eupenyu hwako sezvandaisiva namozisi saka ndichava newe handingakusiyi kana kukukundika kana kukukundika kana kukusiya simba uye uve wakashinga nokuti kuvanhu ava uchagovera nyika ive nhaka yandakapikira madzibaba avo kuti ndivape ingova wakasimba nokushinga kwazvo kuti uchenjere kuita murayiro wose wawakarayirwa naMozisi muranda wangu usatsauka kwauri kana kurudyi kana kuruboshwe kuti ubudirire pose paunoenda bhuku iri romurayiro harifaniri kubva pamuromo wako asi unofanira kurirangarira masikati nousiku kuti uchenjere kuita zvose zvakanyorwamo nokuti nokudaro uchaita kuti nzira yako ibudirire zvino uchava nokubudirira kwakanaka ko handina kukurayira here simba uve nokushinga kwazvo usatya kana kuodzwa mwoyo nokuti Jehovha Mwari wako unewe kwose kwaunoenda zvino tichadzokera zvino mubhuku ranumeri uye totangira patakasiyira manheru apfuura zvino ndinoda kuti munyatsoteerera kwemaminitsi mashoma nokuti makatswinyikidzana uye vazhinji vakamira nevamwe vakadaro uye tine urombo neizvi asi hapana chatinogona kuita nezvazvo tabhanakeri haina kukura zvino takasiya mozisi vana veisraeri vakanga vabuda muijipita vakapinda murenje vakatanga kugunununa mwari vakatumira nyoka dzine uturu pakati pavo uye dzikavaruma vakanga vachifa vari zviuru zvino vakabva vaita yananiso nyoka yendarira zvakaisvonaka sei nyoka yendarira iya ichitaura pamusoro pekutonga kutonga kwamwari uye chivi chakatotongwa kare Genesis 3:14 mwari vakanga vatotonga nyoka kare uye zvakare muna Exodus 17 tinoona kuti ndarira inotaura nezvekutonga kwamwari aritari yendarira uyewo zvakare mumazuva aEria takaona kuti matenga aiva endarira ndarira nguva dzose mufananidzo wekutonga kwamwari manheru ano nyika dzave kuva sendarira mufananidzo kutongwa kwave pedyo ndinotenda kuti tiri kurarama mukuvharwa kwenhoroondo yepasi rose ndinotenda kuti kutonga kwamwari kuri pamusoro pemarudzi uye mwari vakatendera zvinhu izvi Nokuti takashaya hanya kana Kristo, ndicho chikonzero komunizimu yakapararira panyika. Takatora zviuru zvenguruve tikadziuraya uye tikadzipisa kunze kuno kumakura. Hatina kukwanisa kufamba nzira yakatwasuka nete. Takadzosa whisky nedoro. Takapisa gorosi, tikarifushira pasi, tikakandira donje pamusoro. Zvino mazana evana vadiki vakaoma nechando kusvika vafa potse mugore. Zvakanaka, takazviwana zvino. Komunizimu yakapinda mukati chaimo ndokuibvisa payaiva imire. Ndokusaka chikristo chisingagoni kana kusimudza chiyero. Imhaka yekuti kwete nekuti Kristo haakwanise, asi nekuti vanhu havazviiti. Maridzo yakagadzirira. Simba raMwari rakakwana. Varume nevakadzi vanotya kunopinda miriko muzviyero izvozvo pamberi paMwari, vogoshinga kuvimba navo, votora shoko ravo. Mozisi ipapo akakundika Mwari. Mozisi mufananidzo wakakwana wesangano rechechi. Ndizvo, regererai izvi hama, asi ndinoda kuti munyatsoteerera. Zvinhu zvose izvozvo zvaive mumvuri nemufananidzo. Uye nhasi unonzwa vanhu vachiti, "Oh, ndiri wekwakati kwakati, ndiri weMethodist." Kwete ivavo chete, asi vanhu vePentecost, vanhu veutsvene. "Ndiri weAssemblies, ndivo vakurusa, ndiri weChurch of God." Mwari havana hanya zvakanyanya kudaro pamusoro pechero mumwe wavo kana chero ani wavo. Kwete changamiri. Mwari vane hanya nedunga munhu nechero murume kana mudzimai anoshinga kuvimba navo. Mozisi aive mufananidzo wesangano rechechi, izvo iye aive murayiro. Zvino Mozisi akazvisimudzira pamberi pevanhu pachinzvimbo chekusimudzira Mwari. Zvino Mwari vakamufuratira. Uye nhasi chechi yatanga kuzvisimudzira pachinzvimbo chekusimudzira Mwari. Vari kuedza kuwana dzimwe nhengo dzakawanda. Machechi ari nani, maogana ari nani, nezvigaro zviri nani, nechechi yakadarika pakukura. Mwari havana basa zvakanyanya kudaro pane izvozvo. Unofanira kunge uchipa Mwari rumbidzo. Ndingazva ndava nekamisheni kadiki kekare kune imwe nzvimbo kakacheneswa zasi muna bhoari pane imwe nzvimbo pavanogona kunyatsosununguka nekudanidzira nekurumbidza Mwari nekuva nenguva yakanaka kupfuura makathedro makuru ese ari munyika. Ameni. Izvozvo chaizvo. Mwari vakapedza nemazera echechi. Zvino cherechedzai. Vakapomera Mozisi nokuti Mozisi akazvisimudzira. Uye imi ingotarisai nhasi. Machechi makuru aya vese vari kuda kuti muuye kuchechi yavo nesangano ravo. Uye muparidzi wese ari kudhonza achiedza kuwana chokuzvirumbidza nacho anoenderera mberi oti, "Zvinoka, ndinoda kuva mukuru wedunhu, ndinoda kuva izvi izvo kana zvimwewo, hama, ndinoda kuva muKristo. Ndizvo zvinodiwa nevarume nevakadzi, ndiKristo. Oh, pandinotanga kuvaona, kuona maitiro avari kuita." Zvino ndirangaridza pano nguva shoma yapfuura. Ndakanga ndiri pazororo roduku mushure mekunge ndadzoka kubva kuAfrica. Ndakanga ndiri kumusoro kuno musango rekumaodzanyemba, kumusoro-soro kuno pamuganhu weAlaska, mamaira 1000 kubva pamugwagwa wetara. Ndakadzokera kwemazuva matanhatu ndakatasva bhiza, ndichibva chaizvo pane zvinhu zvose. Uye pandakadzokera neikoko, ndakanga ndakatasva bhiza rangu rimwe zuva. Zvino rakangovhunduka. Chitsere chipfumbu chakangosimuka zvino rakavhunduka. Uye ndaifamba ndichidzika nepakati kana kuti iro rakatanga kumhanya. Zvino takadzika nepakati ipapo. Zvino kwakanga kuine nzvimbo yakanga yakambopiswa nemoto. Uye kwakanga kuine miti mikuru mirefu yaive yakamira ipapo. Uye yaive michena ipapo muchiedza chemwedzi. Oh, yakangokura uye yakasimba sezvayaitaridzika kuva. Upenyu hwese hwakanga hwabuda mairi. Zvino ndakateerera mhepo dzaiita ruzha. Zvino mhepo idzi dzaidzika neimomo dzichingoungudza munoziva. Uye zvaingoitwa nemiti yose iyoyo yekare kwaingova kutswikidza nekukekedza, kutswikidza nekukekedza. Umo muna Joere rakati, "Zvakasiyiwa nemuteteni zvakadyiwa nemupedza chose, zvakasiyiwa nemupedza chose zvakadyiwa negonye." Machechi iwayo, oh, pasina kupokana, sezvakangoita miti iyoyo, aimbova zvimiro zvikuru zvinorarama. Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecost. Asi ndinokuudzai, moto nekupisa kwenyika ino wapisa makwati ose kubva paari. Akamira seboka guru rematombo epamakuva zvino, uye akangovakwa kumusoro ikoko asina upenyu maari zvachose. Ameni. Ndizvozvo. Zvino kana mhepo inovhuvhuta nesimba yabva kudenga ichidzika, chinhu chega chavanoita kungotswikidza nekukekedza nekuungudza nekutaura vachizvipikisa. Hareruya. Chatinoda munhu anozvigamuchira. Uye ndakacherechedza pasi ikoko. Miti midiki iyoyo yaikura yaive ichitepukira ichingofambirana nemhepo ichitamba-tamba sezvizvi ichiva nenguva yakanaka. Ndakati, "Zvino ndirangaridza nezverumutsiro rwakanaka rwechinyakare rwakatumwa naMwari rwoMweya Mutsvene." Hareruya. Apo zviratidzo nezvishamiso zvinotanga kuuya muchechi. Machechi makuru ekare anozhamba.
Handitendi muzvinhu izvozvo. Kupendereka ikoko mazuva ezvishamiso akapfuura.
Uye mhepo ichirira ichidzika pasi chaipo. Imwe cheteyo yakavaita kuti vazhambe inoita kuti vamwe vafaranuke. Hareruya. Uye pawaizunguza muti iwoyo pese paunozunguzwa, unosunungura midzi kuitira kuti upure uchidzika pasi uye wova nekubata kuri nani. Hareruya. Ndizvo zvatinoda manheru ano, kuzunguza kwemweya mutsvene kwakanaka kwenguva dzekare kuti kudzike. Mwari ngavarumbidzwe. Wowana kubata kwechinyakare pana Mwari. Kuzunguza kwese nekudhonza kunoita mweya mutsvene kwauri. Uri kusunungura ivhu riri pamidzi kuti ugone kuchera uchidzika. Wobata zviri nani, wodzika midzi uye wakadzikwa muna Kristu Jesu. Nezvimwe zviitiko. Chiitiko chekupodzwa, chiitiko cherubhabhatidzo mweya mutsvene, chiitiko chezvipo zvemweya. Hareruya, zvinongokusunungurira muna Kristu. Kuwedzera kuvhuvhuta kwazvinoita. Chechi ngaitswikidze nekuungudza kana ichida hayo. Regaiti mazuva ezvishamiso akapfuura kana vachida kudaro. Vakafa zvakadaro. Oh, vanoti, isu tiri chechi, ndizvo zvayaivewo miti iyoyo. Asi itarisei, hapana makwati pairi. Inongori nemadzvanga, makwati ose akabva nokutsva. Haina kukwanisa kutakura upenyu kumusoro, ndicho chikonzero. Dai miti iyoyo yaiva nemakwati pairi, uye aigona kutakura upenyu uchikwidza mairi, yaizoraramazve. Asi makwati ose akatoenda kunze uko, ndokunoita tsika dzavo nezvimwe zvakadaro. Saka haitombogoni kuva nechero gwati pairi. Hapana chimwe kunze kwokungotswikidza nekukekedza kana mhepo dzovhuvhuta. Asi Mwari vakatumira mhepo zvimwe chetezvo. Saka chechi diki iri kuuya vashoma-shoma vaingova nenguva huru nayo, apo vamwe vose vaienderera pamusoro pazvo. Oh, ini zvangu, tinoda simba raMwari muchechi. Zvino pavakabva, Mozisi ava kufa, vakatanga rwendo rwavo vakananga kunyika yechipikirwa. Tinofanira kukurumidza zvino nekuti hatina nguva yakawandisa. Asi vakatanga kuenda kunyika yechipikirwa. Ndiani akauya munzira yavo? Asi rimwe zuva paiva namambo akwegura akatsamwiswa zvikuru neboka iri revaHebheru richiuya neikoko. Zvino vaiziva kuti Mwari vaiva navo. Saka akaenda ikoko akanotora muprofita kuti auye kuzovatuka ainzi Baraki. Zvino Bharamu wekare akawana Baraki akanga aine muprofita ainzi Bharamu. Zvino Bharamu akatasva nyurusi duku rekare mushure mekunge ivo Mwari vatomuudza kuti asaende. Uye munoziva akatanga kuenda achidzika akatasva nyurusi rake nevaranda vashoma. Akanga ari kuenda kunotuka Israeri. Hongu, ndichaenda kunokugadzirisirai boka revaunguruki vatsvene ivavo. Ndichavagadzirisa. Saka akakwira panyurusi ndokuenda achidzika chaizvo nepakati ipapo. Chinhu chekutanga munoziva, nyurusi raitova nemuono wepamweya kupfuura waionekwa nemuparidzi. Ndizvozvo chaizvo. Nyurusi rakaona mweya mutsvene wakamira munzira nemunondo wakavhomorwa. Rakamhanyira kunze mumunda rikadzvanyidzira tsoka yemuparidzi wekare. Hama, chatinoda nhasi kutasva mamwe zvemanyurusi. Hamuzvitendere izvozvo? Ndizvozvo. Hongu, Hero richiuya rakamhanyira kunze mumunda rikaona mutumwa waJehovha amire munzira. Saka nguva inotevera iwo mweya mutsvene mutsvene wakaenda mukanzira kadiki kakamanikana ndokumira ipapo zvakare. Zvino chinhu chekutanga munoziva, akatanga kubaya nyurusi rekare achiedza kuriita kuti ripfuure. Zvino nyurusi rakangoti gwada pasi chaipo. Akatanga kurikava-kava nekurirova nechimuti. Zvino nyurusi rakacheuka rikataura nenzwi remunhu ndokuti, handina kukushumirai zvakanaka here muzvinhu zvose izvi? Uye muprofita zvakadaro akanga achiri akagumbuka, haana kana kutombocherechedza zvaitaurwa nenyurusi. Oh, ini zvangu, kana Mwari vachigona kushandisa rurimi rwenyurusi risingataure kuti ritaure, zviro kwazvo vanogona kushandisa murume kana mudzimai anozvipira kuna Mwari. Hareruya. Uye zvino chinhu chekutanga, makwande akadonha kubva mumaziso emuparidzi. Zvino akatarisa necheuko akaona chakanga chichiitika. Hapo paive pakamira mweya mutsvene kana kuti mutumwa waJehovha munzira. Akaenderera mberi zasi uye akafunga kuti zvechokwadi aizotuka vanhu ivavo. Saka paakadzika zasi tinowana mufananidzo wakanaka kwazvo pano muna Judha kana tikangovhura hedu. Teererai. Paakasvika zasi ikoko akati, zvino tarisai Bharamu. Zvino Bharaki ari kuzoratidza Bharamu Israeri. Saka anoenda ndokumuvakira aritari yake. Akanga ari muprofita, Bharamu akanga ari. Saka akangomuratidza chikamu cheIsraeri, chikamu chakaipisisa bedzi. Uye ndizvo chaizvo zvinoitwa nadhiabhori nhasi. Anongokuratidza chikamu chakaipisisa chechinhu chacho. Ndizvo izvo dhiabhori anoratidza vamwe vaparidzi ava vemazuva ano vedzidziso yeBhaibheri. Kungoti, zvinotarisa pano, unoziva John Doe aisigara nechekuno. Akatiza nemudzimai waNhingi-Nhingi, tafinhikana neboka iroro revaumburiki vatsvene. Haana kumbofunga nezvevamwe vari musangano rake iye vakaitawo zvimwe chetezvo. Ndizvozvo, asi vanogona kuzvivhariridza. Asi teererai, akamuratidza zvakawanda kudai zveIsrael. Ndokudzokera naye ndokumuratidza zvakawanda kudai apa. Asi paakasvika panzvimbo, uye Bharamu akafunga, chokwadi kana Israeri yakaita zvakaipa. Vakatoita zvakaipa. Vakanga vaita zvese zviri mukarenda yaMwari zvisiri zvokotse. Asi izvo zvino Bharamu akafunga kuti Mwari mutsvene zviro kwazvo aizotuka vanhu vainge vakakanganisa zvakadaro. Akafunga, chokwadi Mwari vachazviita. Saka paakasvika ikoko, aida mari zvakanyanyisa zvekuti haana kukwanisa kuona chikonzero sei Mwari vakanga vasiri kuvatuka. Zvino nguva yose paaiedza kuvatuka, aibva avaropafadza. Aiburitsa chiprofita chake saizvozvo, oenda mberi uye onotora nguo yake nemufananidzo wake. Zvino pachinzvimbo chekutuka chaizovaropafadzo rinodzokera kwavari. Matende ako akakura sei o Israeri, kuti vaive vakuru sei, pachinzvimbo chekutuka aivaropafadza. Izvo Bharamu akatadza kuona, ndizvo izvo vaparidzi vechimanje-manje nevanhu vechimanje-manje vanotadza kuona muchechi yemweya mutsvene nhasi. Vanoti, ndinoziva vazhinji vavo vanozvidaidza kuti izvi izvo nezvimwe nezvinhu zvakawanda zvavakaita. Ndinozvibvuma izvozvo, hama. Vanoti vanoputika neizvi, uye vakaita izvo, uye vakaita izvi. Ichokwadi, ndinobvuma kuti vakaita zvisizvo. Asi Bharamu paakakundika kuona nyoka yendarira iya nedombo rakarohwa riya zvichienda mberi kweIsraeri zvichiita yananiso, kwaiva kudana kwaMwari, kusanangura kwaMwari. Vaiva vanhu vaMwari. Hareruya! Mwari vakanga vavadana ndokuvapatsanura ndokuisa nyoka pamberi pavo seyananiso nedombo rakarohwa. Zvino Bharamu akatadza kuzviona. Muzuva iro muparidzi wechimanje-manje anotadza kuona simba remweya mutsvene Jesu Kristu akarohwa, kuti tiri mumutumbi wake nemweya mumwe chete tose takabhabhatidzwa mumutumbi mumwe chete uye tikava nhengo dzemutumbi iwoyo. Uye ndizvo izvo munhu wechimanje-manje akatadza kuona imomo. Chechi yemweya mutsvene iyoyo isati yaenderera mberi, vanotadza kuzviona izvozvo. Dombo riya rakarohwa, nyoka yendarira iya yaienda mberi kwechechi ichiita yananiso. Bharamu akatadza kuzviona. Zvino Joshua paakasvika kumagumo, Joshua akatora nzvimbo yaMozisi. Joshua akanga ari mumusasa nguva dzose. Iye naKarebhu ndivo vaviri chete vakatanga kare uko pakutanga vakayambukira mhiri. Zvino chizvarwa chose chakafa nokuda kwokusatenda. Mwari vakatanga chizvarwa chitsva, vakatanga Joshua kuti ave mutungamiri, iye naKarebhu. Zvino cherechedzai, sezvo chechi yakakundikana chinhu chainge chiri muchechi nguva dzose, asi zvakadaro chisina kucherechedzwa. Zvipo zvemweya, kuratidzwa kwemweya, ndizvo zviri kusimudza chechi zvino nekuenderera mberi. Tarisai, mumazuva ekare kumashure uku, ivo vakamisa matende avo. Paiva neshongwe yemoto yaivatungamirira. Uye pese paifamba shongwe yemoto iyoyo, vaifamba nayo. Yaigara pamusoro pematende. Zvino kana dzaive dziri 10 o'clock usiku, 2 o'clock masikati, paiva nehwamanda 1000 dzairidzwa panguva imwe chete. MuIsraeri wese aibvisa tende rake, aibvisa zvinhu zvake, uye vorongedza zvese, uye votevera shongwe yemoto. Oh, chingava chinhu zvakanaka nhasi, vakatevera shongwe yemoto. Uye zvakare pakamira shongwe yemoto, vakavaka pasi payo. Izvozvo zvakazorasika kuchechi. Mumazuva aMartin Luther, mushure memakore 5, makore 1500 emazera erima, Martin Luther akaona shongwe yemoto ichifamba. Zvino akabuda muchechi yekatorike. Iye akatevera shongwe yemoto, uye akabudisa makumi ezviuru zvavo. Ndokubva Martin Luther avaka pasi peshongwe yemoto. Zvino paakasvika zasi ikoko, chinhu chekutanga munoziva, akagadzira sangano guru rinonzi chechi yeLutheran. Asi rimwe zuva shongwe yemoto yakatanga kufamba zvakare, asi Martin Luther haana kukwanisa kufamba nokuti akanga aita sangano. Akatozogara ipapo ndizvozvo. Zvino mumwe muchinda mudiki kuEngland ane zita rekuti John Wesley akaiona. Zvino Martin Luther akati vakarurama vachararama nokutenda. Uye zvino John Wesley akataura kuti Jesu akatambura kunze kwemasuo kuti achenese vanhu neropa rake pachake. Akaona kucheneswa, shongwe yemoto yakabuda, asi Luther haana kukwanisa kufamba nokuti aive sangano. Regai nditaure izvi kwamuri, hama. Mwari mubhaibheri ravo havana kumbova nechechi yakaitwa sangano. Ndiyo dzidziso yacho. Chechi yekatorike inoti ndiwo amai vemachechi, ndiwo amai vemachechi, ndivo amai vemasangano. Uye zvakazarwa 17 inotaura zvimwe chetezvo. Ndizvozvo chaizvo. ndivo chechi yekutanga yakaitwa sangano. Uye ava vaingova vanasikana vadiki vadiki vakabva pairi. Verengai zvakazarwa 17. Tichapinda mazviri vhiki rinouya. Zvakanaka, cherechedzai. Zvino vakatadza kufamba, saka John Wesley akaona shongwe yemoto zvino akaitevera. Uye akadhonza guru, akaponesa marudzi. Marudzi angangoita matatu kana mana, akanga ari mukuora kwehunhu. Zvino John Wesley akaona shongwe yemoto ndokutanga rumusiro rwaWesley rwakapararira pasi rose, ndokuuya kuno iye naAsbury nevamwe, uye vakapedza dambudziko. Ndizvozvo. Uyezve chinhu chekutanga munoziva, John Wesley akaita sangano rakanyatsosimba. Shongwe yemoto ndokutanga kufamba zvakare. Wesley haana kugona kufamba nokuti akanga ari sangano. Zvino vanhu vePentecost vakaiona ndokubva vaenda. Ndizvozvo. Ndokusiya Wesley agere mumumvuri. Mwari vakamuisa pasherufu pamwe naLuther. Zvakanaka. Zvino chinhu chekutanga munoziva, vakava nerumutsiro rukuru, rumutsiro rwePentecost, kudzoreredzwa kwezvipo nezvimwe zvakadaro. Uye zvino chinhu chekutanga munoziva, shongwe yemoto yakatanga kufamba zvakare. Asi Pentecost yakanyatsoita sangano, haikwanisi kuenda. Hama zvarwadza handitika. Uye zvakanaka. Yakanyatsoita sangano yakaomarara kusvika haichagoni kufamba. Ndizvozvo. Ichokwadi. Asi shongwe yemoto iri kubuda, hama, uye pane vanhu vari kuenda nayo. Hareruya. Takananga kunyika ichipikirwa. Hongu changamire. Mozisi paakakundika, Joshua akaona shongwe yemoto iya ichifamba, akati, handei vana, tiri munzira yedu. Akaunza kumusoro ikoko kudivi reJorodhani. Oh, pandinofunga nezvazvo, zvakanaka kwazvo. Akati, zvino tisati tayambuka, ticharega vatsori vashoma vatete vatuhwine vachienda mhiri. Munoziva nyaya yechipfeve Rahabhu. Rahabhu chipfeve waro, kuti akaderedza sei mbatya tsvuku uye akaponesa imba yake, nokuti akava mhinduro kune njodzi yaivepo, akaponesa iye nemhuri yake. Masvingo ose akadonha kunze kwechikamu chake, nokuti paiva netambo tsvuku pamukova wake. Sezvatakava nazvo humwe usiku, mutumwa werufu achiuya nepo. Pane tambo tsvuku here pamusuo wako? Kuzunguzwa kukuru uku kusati kwauya. Akati, handizozunguzi nyika zvakare, asi ndichazunguza matenga. Uye tinogamuchira simba reumambo husingazunguziki. Vaebheru. Ndizvozvo. Tiri kurarama munguva iyoyo. Zvino tarisai, ndinoona Joshua mutungamiri wechidiki. Mwari vanosangana naye vakati, usatya zvino iwe, muranda wangu Mozisi afa, asi simuka uyambuke Jorodhani iri. Hakuna munhu mazuva ose eupenyu hwako achagona kumira pamberi pako sezvandakanga ndiina Mozisi. Saizvozvo ndichavawo newe. Usatya, iva wakasimba uye wakashinga zvakanyanya. Ini zvangu ndiri kuona murwi wekare achifamba-famba ipapo, muchinda mudiki akaninipa. Akanga adana Israeri yose pamwe chete, ndokutarisa zasi mhiri kweJorodhani ikoko. Maiva mumwedzi wokukohwa kubvumbi. Uye ipapo chando chakanga chanyungudika muJudhea, uye pakanga paine rwizi rukuru rwaidzika nepakati ipapo ruchiomba. Ndakakuudzai kuti tine firimu razvo apo. Dzimwe hama dzedu dzaive ikoko nguva pfupi yadarika. Zvino vakanga vachiita musangano imomo kana kuti vachingopfuura vachigadzirira. Ndiri kuenda ikoko kumusangano. Zvino paiva nevangaita 40 vavo. Zvino vakasvika panzvimbo iyoyo, uye vakadanidzira uye vakaita sevachawisira pasi makwenzi ese aiva panzvimbo ipapo. Zvino pavakasvika kumusoro ikoko, uko Jesu akabhabhatidzwa kumusoro ikoko naJohani, mumwe nemumwe wavo akatanga kudanidzira. Vakasvetukira mumvura ndokubhabhatidzana zvakare. Chokwadi, chimwe chinhu chichingobvarura mweya wemunhu kana achifunga izvozvo. Mutana Buddy Robinson paakanga ari ikoko, vamwe venyimi vanazarini munofanira kubata izvi, aifamba ari motokari yekare yemodel T Ford achidzika nerwendo rumwe chete urwu rwakauyiwa nevana veIsraeri. Akati, Mwari ngavarumbidzwe, misa chinhu ichi, ini zvatondikunda zvachose. Kunze ikoko chaiko akabuda ndokutenderera akatenderera mota ndokudanidzira nesimba rake rese. Saka akapinda mukati akati, mutsa chinhu ichi zvakare, handei. Chimwe chinhu pamusoro pazvo. Hareruya! Chiichocho! Pane pakadzika mukati umu pari kudana kune pakadzika. Hama, ndinotenda kuti kana pakadzika pari mukati umu pachidana, pane pakadzika kunze uko panokupindura. Chero bedzi paine nzara mumwoyo wemunhu zvino yekubuda kunze nekunoitira Mwari chimwe chinhu, zvinoratidza kuti pane chimwe chinhu chiri kusundira zasi chichiuya zasi kwatiri. Tave pedyo nechinhu chacho, hama. Teererai manheru ano. Ndinotenda izvi muzita raShe kuti zvinhu zvatakaita zvinhu zvidiki pane izvo Mwari vari kugadzirira kuita iko zvino. Muchanzwa nezvezvinhu zvikuru. Ndakaona Joshua zvino akamira ipapo. achayambuka sei rwizi vatari sei zvino vakanga vasina mazambuko vavaki vemabhiriji makuru kwazvo simbi nezvinhu kana matanda ekuvakisa mabhiriji nawo mumazuva iwayo vakanga vasinawo iwayo pamwe navo asi Joshua akatarisa mhiri kwejorodhani rine madhaka akatarisa shure ikoko zvino akaona zviuru izvi nemakumi ezviuru zvemajudha akati mwari vachagadzira nzira mwari vakanga vavavimbisa zvino kana mwari vakavimbisa mwari vachachengeta shoko ravo kana mwari vakavimbisa kukupodza vachazviita kana mwari vakavimbisa kukupa mweya mutsvene vachazviita ingouya wova tendeuka wobhabhatidzwa muzita rajesu kristu uye womutenda wotarisa zvinoitika ndizvozvo uchazadzwa nemweya mutsvene mwari vanosungirwa kushoko ravo havakwanise kudzosa shoko ravo vanofanira kuchengeta shoko ravo kuti vave mwari vanofanira kudaro zvino cherechedzai Joshua akamira ipapo akatarisa kwese kwese ini zvangu tichamirawo ipapo zvakare rimwe remazuva ano tichamira kumagumo enzira apo tiri mujorodhani rine madhaka une utano manheru ano shamwari panogona kunge pasina chakakanganisika newe asi rimwe remazuva ano chiremba vachange vakamira mukamuri yako uye voti hapachisina chimwe chinogona kuitwa kurova kwemwoyo ikoko kuchakwidza nemuoko rwenguo mazuva iwayo eudika apera chimwe chinhu chinoitika chiremba vanoti hapana chinogona kuitwa ndine urombo mudzimai wechidiki mukomana wechidiki mukuru kana mudiki chero zvazvingava asi hapana chinogona kuitwa achibuda mukamuri uchanzwa mhute inotonhora yerufu ichiyangarara ichidzika mukamuri jorodhani rekare iroro richaratidzika kuva nemadhaka uye rakakwasharara ini zvangu zvino uchava saJoshua akatarisa akagara kumashure uko pachikomo zvino paiva neareka yesungano murevereri aiva nechimwe chinhu chaizopinda pakati pake nematambudziko avo uye manheru ano tine areka Kristu Jesu uyo anomira pakati pedu nerufu mamwe emazuva ano kana mweya wokupedzesera kufema wave kubuda mumutumbi wedu ndinoda kumhanyira zasi kurwizi ndoti vhura nzira jorodhani ndiri kuenda mhiri kunoona ishe wangu ndinotenda kuti nyeredzi yemangwanani ichabuda ichidzika nomumipata yemumvuri werufu yovhenekera nzira uye mweya mutsvene uchatambanudza mapapiro maviri anobwinya mhiri kwejorodhani wotakura mweya yedu yakaneta kuenda kunyika iri nani amen zvino cherechedzai izvi zvino Joshua paakatarisa akatora areka yesungano akavaudza akati zviunganidzei pano zvichenesei kuitira mangwana mugadzirire nokuti muchaona kubwinya kwamwari akabva aziva kuti mwari vaiva naye akabva atora vaprisita uye vakaisa mwari pokutanga areka pamberi pevaprisita pamberi peungano akavaita kuti vagarire chimwe chinhambwe kumashure kusvikira areka yatanga kuenda hama hanzvadzi kana ukaisa mwari pekutanga mune zvese zvaunoita unototi ubude zvakanaka isa mwari pekutanga zvino vakaenda vakatakura areka zvino tsoka dzevaprisita padzakazorora mumvura mwari vakakungurutsira jorodhani kumashure yakadzokera kumashure vakamira mushongwe israeri ndokuyambuka pavhu rakaoma vakavaka musasa wavo Joshua akanga achifamba-famba mazuva mashoma akatevera achingomema nzvimbo yacho zvese zvakanga zvavharwa kumusoro ikoko nokuti ikoko mwari vakanga vaisa kutya pamusoro pavo vese vagari vemuparestina kumusoro vakakomberedza Jeriko Joshua akanga achifamba hake zvino akatarisa akaona mumwe munhu akavhomora munondo wake akati zvino mumwe murume uyu akavhomora munondo wake akati uri wani ko uri kurutivi rwedu here kana kuti uri wevavengi vedu akati kwete asi ndiri mutungamiri wehondo yamwari bvisa shangu patsoka dzako nokuti nzvimbo yaumire pairi inzvimbo tsvene akasangana najesu ipapo chiso nechiso mukuru wehondo yajehovha zvino akamuudza zvekuita kuti atenderere masvingo aridze hwamanda odanidzira uye masvingo ejeriko achadonha zvino vakatora nyika yeparastina vakagara imomo sezvavakavimbiswa namwari nokuti chipikirwa chamwari chaiva chavo zvino hama yangu manheru ano tiri munzira yedu kuenda kunyika yechipikirwa mumaminitsi mashoma tichange tichiviga vanhu muno mudziva rekubhabhatidza kuti varegererwe zvivi zvavo vachitenda muna Ishe Jesu. Uye ndinoda kutaura izvi, kana usina chokwadi nekudanwa nekusanangurwa kwako muna Kristu, dai wazviita manheru ano. Haudaro unoti, zvinoka hama Branham, Mwari havandide, handina kukosha. Hongu ndizvo zvauri. Nguva shoma yapfuura ndakanga ndakamira pamuseum zasi kuTennessee, uye ndaitarisa zvinhu zvakasiyana-siyana, uye ndakaona ongororo yemutumbi wemunhu wemurume airema mapaundi 50. Munoziva kuti aiva akadini, kuti akakosha zvakadini? 84 cents mumakemikari, 84 cents mutumbi wemunhu unorema mapaundi 150 unoita 84 cents mumakemikari. Kongova necalcium inokwana kuita chimwe chinhu, newhitewash inokwana kusasa dendere rehuku nezvimwewo zvakadaro, chinongori chinhu chidiki diki chawaive nacho 84 cents. Asi uchapfeka jasi remakushe remadhora zana pa84 cents idzodzo, wosimudza mhuno yako mudenga, woenderera uchifamba sekunge wanga uri mumwe munhu. Ngowani yemadhora 50 pamusoro pe84 cents idzodzo. Paiva nemumwe muchinda akanga akamira ipapo akati, nai, hatina kukosha zvakanyanya, handizvo here George? Ndakatendeuka ndikati, asi mukomana, muviri wako hauna kunyanya kukosha, asi une mweya unokosha nyika 10 miriyoni. Unoti kudini nazvo? Airatidza mhasuru dzake kuti aive akakura zvakadini. Ndikati, ko izvo kaizvo? Munhu anoda kuganza nezvaari. Nguva shoma yapfuura kunze kumadokero ndaiva nemusangano. Ndakaenda kumba kwemumwe mutana muzvina purazi remombe pakudya kumasikati. Uye vamwe vevanhu vake vakanga vapodzwa. Akanga andipa cheki ipapo, iyo yaigona kunditengera matabhanakeri aya 45 dai ndaida. Ndikati, handidi mari yenyu. Howard munin'ina wangu aiva nene akati, Bill, sei usina kutora cheki iyoyo? Ndikati, handidi mari yake. Regai ndirarame zuva nezuva. Haisi mari yandiri kutevera, ndiri munhu wekushumira Ishe Jesu. Akamira ipapo mukadzi uya paakapodzwa kunze uko wekwamilikieni mucalifornia. Makazviona pano mubepa naure Louisville. Pavakasvika pano, vaviri vevamiririri ivavo vakauya nemadhora 1,500,000, uye vakandipa pandaigara muchimba chine makamuri maviri. Ndakati, handitombori kuitarisa. Kwete changamire, kwete changamire. Rudo rwemari ndiwo mudzi wechakaipa chose. Garirai kure nezvinhu izvozvo. Muzvina purazi uyu akabuda imomo akati, mufundisi Branham. Ndikati, hongu shangamiri. Akati, muri kuona makomo ayo here mhiri uko? Ndikati, hongu shangamiri. Munofunga kuti ari kure zvakadini? Ndikati, handizive. Akati, ari mamaira 80. Akati, ndiri muridzi kusvika ikoko nekutopfuura ikoko, inzvimbo yangu yekufudzira. Ndikati, ini zvangu zvakanakisa. Akati, ndinoona zasi imomo, muri kuona guta iro here? Akati, ndini muridzi webhanga riri muguta iroro, ndini muridzi wenzvimbo yese iyo zasi ikoko, uye ndini muridzi weuku. Zvese zvaaiva nazvo. Akamira ari mustation wagoni yake diki. Ndakamutarisa, murume akanaka kwazvo. Ndakaisa ruoko rwangu pabenekete rake ndikati, hama, ndinoda kukubvunzai mubvunzo. Akati, zvakanaka. Ndikati, tarisai kumusoro chaiko neuku, mune zvakawanda zvakadini zviri zvenyu kumusoro necheuku? Maona. Akati, hama Branham, chokwadi chaicho handina kana chinhu. Ndikati, ndiko kune pfuma yangu zvino, handina chinhu zasi kuno. Zvisinei kuti ndine tende kana katumba kadiki, ko ndingaitireiko hanya nazvo? Vari kundivakira zambamba miri ikoko, remarubhi nemadhaimani nesirivheri nendarama. Homwe dzake dzemari dzakazara, uye ane upfumi husingataurike. Hongu changamire, ndiko kune pfuma kumusoro uko, uye pane pfuma yako ndipo pane mwoyo wako zvakare. Vaitorera Gypsy Smith mupiro werudo pane imwe nguva. Zvino pavakadzokera kumashure kwechivakwa kuti abude usiku ihwohwo, pakanga paine musikana mudiki anonzwisa urombo akapfeka mamvemve akamira ipapo. Akanga ari zvose, mbatya dzake dzakanga dzakabvaruka paari. Aive nechimwe chinhu, akati aida kuona vaSmith. Saka Gypsy Smith akati, unodei mudiwa? Akati, vaSmith, ndakanga ndisina mari yekukupai. Asi, akati, unenge mwedzi wapfuura, yaiva Christmas. Zvino mumwe munhu akandipa lollipop, uye ndinokudai zvakanyanya vaSmith. Akati, baba vangu vakaponeswa, havachisiri chidhakwa zvino. Akati, ndakafunga kuti ndikuunzirei lollipop iyi. VaSmith vakaitora muruoko rwavo, misodzi ndokuyerera nepamatama avo. Vakamubhabhadzira paruoko vakati, mudiwa, mumupiro wangu manheru ano mune macheka anosvika zviuru zvemadhora, asi ichi ndicho chipo chikurusa chandinacho pamusoro pazvo zvose, chabva pamwoyo wako muduku wakaninipa. Ini zvangu, zvaunazvo manheru ano, shamwari, hausi chinhu pasina. Zvisinei, wadii wangopa Kristu zvese zvaunazvo? Uya, ngatiyambuke Jorodhani iri, ngatiyambukei tinotora nyika yacho. Unoti zvino, hama, munoziva kuti ndine basa rakanaka muguta rino. Ndiri werimwe sangano muguta rino. Umbori chii zvakadaro? Ipa zvaunazvo kwaari. Ngatiunganei kumusoro kuno pa Jorodhani tigoyambuka maneru ano tigopinda munyika yechipikirwa dai Ishe vakubatsirai ndinonamata kuti vachadaro patiri kukotamisa misoro yedu ndinoshuwa kuti dai ndakwanisa kuparidza zvakati rebei zvishoma asi ndakashoshoma zvakanaka ngatikotamise misoro yedu kwechinguvana Ishe Mwari takamira pedyo neJorodhani maneru ano Masaisai ekare ane madhaka achipfachukira kunze uko. Tinoziva rimwe remazuva ano tinofanira kuuya zasi ikoko. Uye ndinocherechedza kuti kunze uko pamberi pemumwe nemumwe wedu pane gomba guru dema. Goni guru rakadzika iro munhu anopinda mariri. Rinonzi rufu. Uye ndinoziva kuti pose moyo wangu paunorova ndatoswedera nekurova kumwe chete ikoko. Zvino ndinofanira kuuya zasi ikoko Ishe. Uye murume nemudzimai wese mukomana kana musikana ari muno anofanira kuuya kunzvimbo iyoyo. Kuti tave kure zvakadini ndimi moga munoziva. Asi Ishe handidi kuuya ipapo sembwende. Handidi kuuya ipapo ndichizhamba tata. Ishe ndipewo mamwe zvemazuva mashoma ekutendeuka. Ndinoda kuuya segamba. Ndinoda kuuya saPaulo wekare. Ndichitaura chinhu chimwe chete ichi. Ndinomuziva musimba rekumuka kwake kwete nekukwazisana maoko nemumwe muparidzi kwete nekuisa zita rangu mubhuku rechechi nemadonhwe mashoma emvura akasaswa pamusoro pemusoro wangu ndinoda kumuziva musimba rerumuko rwake kuti paachadana zita rangu ndichamuka kubva pakati pevakafa Mwari dai chikava chishuwo chemwoyo wese uri pano maneru ano Kana paine varume nemadzimai vakomana nevasikana pano vasingakuzivei mukuregererwa kwechiri pachena uye vaine mazita avo akanyorwa mubhuku reupenyu regwayana dai vakaita sarudzo yavo iko zvino zviitei baba tinoda vanhu uye makasimbisa shumiro dzenyu kwese kwese uye tinoziva kuti muri pano zvino tiri kufunga nezveIsraeri ichiyambuka Jorodhani sei makaivimbisa kwavari makaipa kwavari uye makazvipa kwatiri Ishe ngatisimukei tiende kunotora zvinhu zvedu maneru ano zviitei Ishe takakotamisa misoro yedu handizive kana paine munhu muno maneru ano angati hama Branham nekuperera kubva mumwoyo medu ndinoda kuyambuka Jorodhani ndinoda kuyambuka asi handisati ndanyatsorurama chaizvo handina kukodzera kuyambukira miri ndingavenga kusangana naShe ndiri muchinhano changu ndichasimudza ruoko rwangu ndoti ndinamatireiwo hama Branham uye zviite uchadaro here ndichazviita simudza ruoko rwako ndiwani mwari vakuropafadze ini zvangu angori maoko ari mudenga kwese kwese mumwezve simudza maoko ako mudenga hama Branham ndinamatireiwo mwari vakuropafadzei mwari vakuropafadzei changamiri mwari vakuropafadzei hanzvadzi mwari vakuropafadze mudzimai mudiki mwari vakuropafadze mukomana mwari vakuropafadzei changamire newe kumashure uko zvakanaka mumwe munhu zvese simudza maoko ako zvino tarisai vanhu uyu unogona kunge uriwo musangano wekupedzisira weevhangeri wauchazombova mauri pandinoenda ndozodzoka mudzimai wangu anoti Bill unoziva nhingi nhingi here hongu vakafa uyu akaurayiwa uya akabatwa nechirwere chekukundika kwemwoyo haurevesi hongu ndinofunga ini zvangu ndinorangarira ndakadaidza vanhu kuaritari imwe nguva zvino ndakaona murume iyeye akagara ipapo ndaida kuti iye midha ndikati pane anoziva here akazomboponeswa here kwete akangoerekana afa achibva kubasa iye akatanga kupfeka shangu dzake akafa iye akaurayiwa mutsaona iye haana kumbomuka kubva muhope dzake akaenda kunorara humwe usiku uye haana kumbomuka ndinofunga ini zvangu ndakaparidzira murume iyeye mudzimai iyeye vanhu vechidiki zvakare zvino usafungira zvinhu zvisizvo shamwari uri mutadzi zvechokwadi here manheru ano zvino teerera kana usina kumbozvarwa patsva uchiri kure naKristu unoda kumugamuchira here kana uchida vangani venyu vanoda kumugamuchira hatina nzvimbo pano handifunge yekudanira kuaritari pano asi kana ukangosimuka netsoka dzako woti hama Branham nekumira ndiri kupa chapupu ichi ndinoda kugamuchira Kristu iko zvino semuponesi wangu ndinoda kubva muchinhano chino chakare chandiri kurarama machiri ungatendeseka here zvakakwana mumwoyo mako kusimuka netsoka dzako ndiani achava wokutanga kuita izvozvo woti ndinoda kugamuchira Mwari wakuropafadzei hama. Pane varume vatatu vakamira. Mirai zvishoma. Mwari wakuropafadzei amai. Ngorambai makamira kana muchikwanisa. Amai kana muchikwanisa. Mwari wakuropafadzei. Mumwe munhuzve. Mwari wakuropafadzei. Mwari wakuropafadzei mwanakomana. Mumwe munhu zvakare. Mwari wakuropafadzei changamiri. Mumwe zvemunhu mira netsoka dzako kuti ndinoda kugamuchira Kristu izvozvi. Ndinoda kubuda muchinhano changu. Mwari wakuropafadzei changamiri. Mumwe munhuzve. Mwari wakuropafadzei neroko rwenyu rwakasimudzwa kumashure uko nemwana. Mwari wakuropafadzei amai. Ngorambai makamira. Mumwe munhuzve simuka nekukurumidza chaiko zvino. Ko kuno uye vamwe venyimi vana vadiki kumusoro kuno iwe mudzimai wechidiki Mwari wakuropafadze hanzvadzi Mwari wakuropafadze yapo chingorambai makamira kana muchikwanisa Mwari wakuropafadze musikana mudiki mumwe zvemunhu anoda kugamuchira Kristo simuka ndizvozvo Mwari wakuropafadzei Mwari wakuropafadzei simukai mumwe zvemunhu iti ndinoda kugamuchira Kristo iko zvino ndinoda kuti mundirangarire hama Branham iye zvino ungasimuke here takamirira iwe Ndinoda kugamuchira Kristo. Unoziva here kuti uri mutadzi kana kuti kupokana kunongo